kuja ku Mount Pleasant mwa Harare ndo kwandakatanga kuimba nyumba maamai vangu taimba mchechi taenda ku Rome niri ku Montreal ndakaimba ne the people of gospel choir of Montreal for about 5 years ndo kwandatama ku Montreal ndikauya Vancouver tikambo nyarara mbijana but yes ndichitatanga nacho kuti zvinachigare
pane nyaya yekuti vabereki vaitidii vabereki pavakatanga iwo kuti hai ndakurwa zvemuzvimhanzi
ingoti mwanangu ramba uchiimba mwanangu paunoimba ndinobva ndanzwa mwoyo wangu kufara mwanangu paunoimba vaingondikurudzira vaindiona ndichiimba ndichiimbira mwari wangu ndichiimbira mwari wavo zvaibva zvawedzerawo ka element chekungoita chekungokoshesa
The Lord just showed up again, which was just so beautiful. But every part of this song is not my own. And I think dopani emphasis yangu kuti vanhu ngavazive kumwari kana achipa zvipo zvinouya zvakakwana zvakanaka
muindustry yemagitare kune chimwe chinhu chiri kuitika chatinoona chinokanganisa vaimbi vakawanda sekushandiswa kwezvinodzaka imi muri kunzengana sei nematambudziko iwaya
munhu wese akazvarwa munyika ino ari mutani
mashoko akakura pane vachanzwa meseji yenyu vobva vati toda kutsvaga amari vanokuwana ikupi
painstagram tinowana
mune mchizani
first and last name iyo hatiwani ndiri vana vajesu
okay mobva matiudza kambo kenyu tobva takarova vanhu vombojaivha nhasi iwoza fine
kugamai munamati vanhu vamwari jesu ari kuuya this is reborn by Amanda Chaka. Thank you.
Thank you.